Vamugabe vadzoka munyika nhasi kubva kuSingapore kwavanga vaenda kunotora mwanasikana wavo amai Bona Chikore avo vakabatsirwa nemwanakomana mwedzi wapera anove muzukuru wavo wekutanga. Zvichakadai veruzhinji vataura nestudio 7 vakaita savaphibion Gwaunza vanogara mumusha weglenview muno muHarare vati vamugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa vave kufanira kusiya basa voenda pamudyandigere kuti vawane nguva yekutamba nemuzukuru sezvo vave soro jena.
Ya, chaitadzisa purezidendi vedu vamugabe kuti vasiye basa inyaya yekuti izvo vanga vasina muzukuru wekutamba naye. Isu tiri kufara mwanasikana wavo aane muzukuru, ndemuzukuru wavo wekutanga. Saka tiri kuti isusu sekuru chendai kumba motamba nevazukuru muchitaurira vazukuru ngana. Iyezve tiri kufara kuti muzukuru amunomu azive kuti hamusi munyika make muno muzimbabwe, nekuti zimbabwe yakabarwa nze kwenyika muforena. Ngaashiudze vasekuru vake kuti vaite sei vazorore.
Izvo zvatsinirwa nenhengo yemdct vashakespeare mukoi. Asi vamukoi vati vamugabe havasi munhu anotarisirwa kusiya basa nepamusana pemuzukuru sezvo achiti mutungamiriri wenyika munhu anoda masimba zvikuru.
Handioni iye achidaro ngozi ishiri nemuriro wayo. Saka kuti tifungidzire kuti anogona kuenda kundozorora zvine zvakutoreva kuti ari kutoda more time in office yekuti achengete mhuri, nekuti mhuri yakura. We don't expect any changes. So it's a waste situation yatakatotarisana nayo.
Muzvare Rutendo Shambare vanogara kuHighfields vatsinhira zvataurwa navamukoi.
Havo mugaba havasii basa kuvozva vari kunakidzwa neumbavha hwavari kuita. Saka dictatorship iri kuwanakidza chaizvo chaizvo. Saka handioni vachisiya basa asi varikuda kutobviswa zvebhaiginya.
VaFrancis Machimbidzofa vati kuzvarwa kwemuzukuru wavamugabe wokutanga hakuna chakuchabatsira kushandura nyaya dzematongerwo enyika munyika. Nokudaro vanoti vemapato anopikisa havafaniri kuswerotambisa nguva nekufunga zvemuzukuru wavamugabe vachiti hazviunze chingwa patafura.
Hatitombotarisiri kuti arambe ari pachigaro kana arambe achizvitindi head of the state, nokuti zvinhu mamirira zvakaita muzimbabwe hanambomira zvakanaka. Mukatarisa mari chaichai hamuna, mabasa hakuna, indastiri yakavharwa. Saka hapana chatototarisira chinyuwa nechichabva kuna mugabe kunze kuti achizorora.
Muzvare Linet Mudewe avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Activist Alliance vanoti kuzvarwa kwemuzukuru wavamugabe hakungachinje mafungiro avamugabe sezvo vamugabe pache zvavo vachiti vacharamba vari pachigaro kudzamara vaenda kwamupfiganebwe kana vakaramba vachisarudzwa neveruzhinji.
Ndinotoshama nemubvunzo wamuri kubvunza, nekuti nyaya yekuita muzukuru kwapurezidhendi Mugabe handioni kuine chekuita nekutonga kwavo nyika yeZimbabwe, nekuti kubva zvavaida kutonga nyika ino handifungi kuti yaive nyaya yekuti ndoda kuita vanaka, ndoda kuita muzukuru. Asi kuti munhu anongoda zvake kutonga nyika ende akazvipira kuti achange achizotonga nyika inoyi kusvika Mwari vatendera kuti azorore, sekutaura kwavanoita kuti ini ndichatonga kusvika Mwari andishevedza, nekuti vanhu vanovada. Saka nyaya yemuzukuru iyi pose pose vachatoramba varipo kuti vanyatsoona muzukuru achitokura.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachenesani Ntungagwa avo vanoshanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti vamugabe munhu akabata denga nemufaro zvichitevera kuzvarwa kwemuzukuru wavo.
Kuona kwangu inini of course wo mudhara vaito muzukuru vakura, zvinhu zviri right. Vane right kuti vafare. Pada isi nyaya yekuti nyika yese tibva tatoti patoita nyaya, because tese tiri vazukuruwo somehow. Haisi nyaya yekuti mumedia tingabva tatoipa space kuti patoita nyaya yekutoti kana maeditor kana nani vatonotsvaga. Aiwa, he is a grandson, everyone has a grandson somewhere.
Amai Bona Mugabe Chikore vakasunungukira kuSingapore mwedzi wapera, uye vamugabe vakaudza nyika yose kuti mwanasikana wavo akaramba kusunungukira muZimbabwe achiti anoda ana chiremba vekuSingapore vaanovimba navo. Mashoko aya akatsoropodzwa nevakawanda avo vanoti zvakaitwa naBona zvinoratidza kuurayiwa kwakaitwa nyaya dzezveutano munyika nababa vake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.